manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 8/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaya Masoni Munangagwa voramba kuti munyika muri kuita mhirizhonga yezvematongerwo enyika kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanosonichamisa vanobatana nevamwe pakunochema mudzimai wevaive gamba renyika vadhumiswa dhabengwa amaizodwa dhabengwa avaradzikwa nhasi bato retriples rinobudirira kuisa magwaro ekupikisa danho rakatorwa nemapurisa ekubhindura rekuvarambidza kuita musangano wavo kumatare edzimhosva Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaya Masoni Munangagwa vanoti munyika hamuna mhirizhonga uye vanoshuvira sarudzo dzisinawo mhirizhonga asi vanopikisa vanoti aya manyepo. Nonorai jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechemanza kumagunje mudunhu remashangaland west vamunangagwa vati munyika hamuna mhirizhonga nokudaro vanoda kuti zvirambe zvakadaro.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us. We don't need to please anybody. Tara kuti vanhu vanowirirana. Vanhu mishiya tinogara namasabhuku edu mahedman namadzimambo. Vadi paridze kuirirana.
Vamunangagwa vanoti pane vamwe vavasina kudoma nemazita vanoda kuti munyika muite mhirizhonga kuti vasvibise sarudzo dzakatarisana nenyika dziriko mwedzi unouya.
Ndinoziva kuti madetractors edu nevasvika tatwavo vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Vachiwo kune vemabhizimisi vari kuda kuti ZANU PF ikundwe musarudzo vari kukwidza mitengo yezvinhu kuitira kuti vanhu vapandukire hurumende yavo vachiyambira kuti izvi ngazvipere kana kuti vachatorerwa matanho makukutu.
We are fighting us kubva musi watakataura sehurumende kuti we are going for elections. Maprice akatanga kukwira, our Zimbabwe dollar karobwa, reti chikwira. Zvichiitwa nevasingavada kuti vanhu vapandukire hurumende tikatsvaka kuti ndivanani.
Vamunangagwa vati vacharamba vachivandudza nyika zvikuru kumaruva vachiti minda yakapiwa vanhu havaitorerwe uye vayambira vose vachada kudzosa varungu muminda. Panyaya yemhirizhonga mutevedzeri wemutauri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaustalosi ziva vanoti vamunangagwa vataura manyepo sezvo nhengo dzavo dziri kurohwa nekushungurudzwa munyika zvikuru kumaruwa.
Pamusoro penyaya yedisurging yepolitical violence zvikuru sei kumaruwa isu takakurudzira zvinji reZimbabwe kuti sarudzo inyaya yekusarudza munhu waanoda inyaya yekombetishini yemapolicies and ideas kwete kuchinjana maoko nekuti ZANU PF kana yakurirwa inenge yakushandisa mhirizhonga zvikuru sei kumareseva asi vanoita vati ndo vanodiwa asi vanhu vari kuratidza kuti vanhu vari kuda shanduka saka ZANU inoda kushandisa violence ndosaka takataura munhu.
Nhengo dzeTriple C dzinonzi dziri kurohwa nekushungurudzwa zvikuru kumaruwa ematunhu anoti Mashonaland West, Manicaland neMasvingo. Imwe nhengo yeZANU PF yapinda mumusangano uyu isina kuda kudomwa nezita ino Zvino tinotarisira kuti hurumende yeZanu PF ichagadzirisa migwagwa, makiriniki nezvikoro sekuvimbisa kwayagara ichiita. ZANU PF yatakura nhengo dzayo kubva kumatunhu madiki ose eMashonaland West nemabhazi nemarori anodarika mazana mashanu. Kunyange hazvo bato reZANU PF riri kuita misangano yaro pamadiro, bato rinopikisa Resistance Coalition for Change riri kurambidzwa nemapurisa kuita misangano yaro mune dzimwe nzvimbo, uye munzvimbo dzarinenge rapiwa mvumo rinonzi risatakure vatsigiri varo nemabhazi kuenda navo kumusangano. CCC nezuro yakatwenda kumataredzi mhosva kunoisa nyaya yekurambidzwa nemapurisa kuita musangano wayo kubhindura mangwana nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvinzwisisike. Zvikonzero izvi zvinosanganisira zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano nebato rinopikisa iri haina zvimbuzi nemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Nunurai Jena.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapepa aro atambirwa nedare repamusoro reHigh Court ariri kupokana nedano rakatorwa nemutongi wedare ramagistrate wekubhindura nezuro rekuramba kunzwa nyaya yekurambidzwa kwemusangano waro warakaronga kuita mangwana mudhorobha iri nemapurisa. Mapurisa mubhindura akanyima mvumo bato reCCC kuenderera mberi nemusangano waro wemangwana achipa zvikonzero zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano haina migwagwa nezvimbuzi. Bato iri rine urongwa hwekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashanland central. Tabata nhengo yeCCC vaagents Gumbo vanove zvakare Gweta avari kufambisa nyaya idzi kumatare dzimhosva kuti tinzwe zvizhinji.
High Court yatambira mapepa edu iko zvino mutongi wedare guru ari kuongorora mapepa achizotipa zuva rekuti tiuye kuti titaure nyaya yedu, tiparure nyaya yedu pamberi pake. Tinotarisira kuti zuva ratinopiwa kungava nhasi manheru kana kuti mangwana kuseni seni before nguva yatakatara kuti tiite musangano wedu welaunch yeCCC campaign. Saka ndo zviripo pari zvino takamirira kuti tichinzwa kuti tichanzwika nguvai kuitira kuti musangano wedu wamangwana uenderere mberi pasina mhirizhonga.
Asi munozoona here muchikwanisa kunge muchiunganidza nhengo dzenyu muchiita musangano iwo wamuri kutarisira toti mapiwa mhinduro nedare usiku huno kana mangwana kuseni?
Hongu pachaita hapo kurema kurema pakuramba tichiunganidza vanhu, asi vanhu vakatogadzirira vanhu izvezvi kutaura kudai mubhindura yainga ingori yelo yelo chete, kutaura kudai kubva nzvimbo dzakasiyana dzeZimbabwe vanhu vakatomirira kuti tokuda kuti tingonzwa kudare kuti musangano wedu wabvumidzwa here toenda tonoparura urongwa hwekampeni yedu yemuZimbabwe. Because yaita malogistical issues tinozvitarisira ndo unonge huri urongwa hweava vanenge vachida kutimisa kuti tiite musangano wedu. Pavanoisa maprohibition ava vanenge vachiziva kuti mukumatare matano anenge vatora hakwanisi kuti anobudirira, asi chavanoziva ndechekuti tinenge vanenge vakanganisa kampeni yedu, vanenge vakanganisa kuronga kwedu, vanenge vakanganisa masupporters edu. Vane shuviro chete yekuti vaite dhampeni maspirits evanhu, vaite dhampeni maspirits evanhu particularly panguva ino yekampeni. Vanhu vakagadzirira kuti vaakuda kuenda kuti vanoita sarudzo dzavo vachitaridza President Nelson Chamisa as the next president of Zimbabwe.
Vanga vari nhengo yeCCC vari zvakare Gweta vaagents Gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro. Bato iri rinoti riri kumirira kutanga ranzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare edzimhosva pamusoro penhengo dzaro dzinonzi dzakaramba kutambirirwa mari dzekuti dzinyorese kukwikwidza musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengetai guta.
Hongu, urongwa uhu tanga tambohusendeka nekuda kwechikonzero chekuti patakaenda kudare reElectoral Court uku tanga tichitsvaka kuti maMP edu akarambirwa kubhadhara mari dzenomination fee kuZEC dzitenderwe. Saka patakaenda takanga takapuwa chiono chekuti tigare pasi nemagweta ezeki izvi zvakabva kumutongi Justice Chinamora kuti tigare pasi tiite inonzi consent order mushure mekunge paine nhaurirano dzakanga dzaitika mudare imomo saka magweta ezeki akazodzoka mushure mekunge vakurukura nevanhu vavanga vachimiririra vezeki kuti aiwa urongwa huya tazoshandura hatichada izvozvo taakuda kuti nhawii inyatsoongororwa kana kuti inzverwe nedare saka ndo zvazopa kuti isusu titiwo hazvichagona nekuti urongwa uhu tingahuparura sei isu tisina vamiririri vedu vanofanira kunge vachizopinda muparamende
saka mave kutarisira kuparura urongwa hurini tichiona kuti mazuva asara angangodarika makumi mana zvishoma ekuti sarudzo dziitwe
hongu iroro idi kuti nguva yasara ndo yaashoma asi ndinofara zvizhinji nekuda kwokuti vana vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona kuti hutongi hweudzvanyiriri hwezanu pf huri kuda kuedza nepese pahunogona nahwo kuti humbunyikidze zvido zveveruzhinji humbunyikidze musangano wemdc saka isu ticharamba takatsungirira pamwe nevana vezimbabwe hazvinei tapuwa zuva rimwe chete kana matatu kana angava gumi kana api ivo mupfungwa dzavo vanenge vachiona sekuti vagona asi vana vezimbabwe vari kuona zvese zviri kuitika zvichapa izvo kuti vazive kuti vachasarudza hurumende ipi pasarudzo dzatatarisana nadzo
iyo nyaya yenhengo dzenyu iri kumatare edzimosva yaitadzisa chii kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro
kwete hazvaigona kuti tiparure urongwa uhu nekuda kwokuti urongwa uhu ndehwekutsvaka rutsigiro kubva kune ruzhinji rwezimbabwe saka ruzhinji rwezimbabwe runozotsigira aniko iyo zeki yacho ichiramba kuti vamiririri vemusangano wemdc kumatunhu mampa edu makandidates atenderwe kuti abhadhare mari yekwakatsekera manomination fees
vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato remdct vachengetai guta vari parunhare muHarare nestudio 7 amai Zodwa Kumalo Dhabengwa mudzimai wegamba renyika mushakabvuva Dhumiso Dhabengwa avakashaya mwedzi wapera varadzikwa nhasi kundava zinduna pasi pamambo Mushana Kumalo amai Dhabengwa vakashaya mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara vamwe vaonekana naamai Dhabengwa mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa gurukota rinoona nezvedunhu reulawayo amai Judith Ncube utungamiri webato rezapu pamwe nehama neshamwari amai Dhabengwa vakashaya vari kuBritain musi wa15 mwedzi wapera vave nemakore makumi manomwe nemasere kana kuti 76 ndinodzokorora makumi manomwe nematanhatu kana kuti 76 ekuberekwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nyika mbiri dzine upfumi hwakasimbisisa pasi rose America neChina dzakurudzirwa kuti dzishande pamwe mukurwisana nematambudziko anosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze mashoko aya ataurwa negurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi pamusangano wavo nenhengo dzehurumende yeChina pamwe nenyanzvi dzemamiriro ekunze muBeijing zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunongopiwa namavelas musanganya uye westudio 7 asi nhasi machipiwa naivans zininga akamirira mavelas ivans aita hurukuro naamai Ruvimbo Nyembe vari kusouth africa ava nekambani yavo yemainsurance yediaspora mes
Diaspora means medical insurance, you know, but Sirama Zimbabweans are around the globe. Kuti vape vadikani wavo vari kuZimbabwe mukana wekunoona nachiremba o medical services vari kuZimbabwe.
Chinofamba sei chirongwa ichi?
So chirongwa chedu munokwanisa kuregister muri kwamunenge muri ikoko, ungave ku UK, Dubai, South Africa, wherever kwamunenge muri, but hama dzenyu dziri kuZimbabwe ndo dzinenge dzichiwana access kuma service providers edu ari kuZimbabwe. So isusu tine over 500 ma service providers kubva kuma pharmacies, ma GP, even ma specialists.
Vanoda kupinda vanoda kunzwisisa kuti zvinongonzi chero mari yaunayo here, zvinobhadharwa sei, zvine mafomu anofiliwa here, zvinofamba sei?
Ma prices edu, so isusu tine prima covers. And then my prices edu anosiyana zvichienderana necover yamunenge machuza uye zvine age yemunhu wacho amuroda kuisa pamedical aid. Hatina zvedu ma age restrictions kuti mwana mudiki aende pamedical aid kana kuti ava vakurisa havakwanisi kuenda pamedical aid. Tinongotora vanhu vane maages ese, but maprices ndo anongosiyana. Saka kana muchida kuona mabenefits edu or muchida ma quotations, munokwanisa kuenda pa website yedu pa www.diasporamed.com or munokwanisa kusenda email ku info@diasporamed.com.
Vari kuno tiri kuAmerica, vamwe vari kunana Britain, vamwe vari kuDubai zvamambotaura, vamwe vari kupi kupi, kana vachidawo kuti vanyorese, vane panoanogona kungoenda here, vonobaya baya votowana mafomu kana kuti vanofanira kukutumirai maemail kana kufona kana kudii?
Vanokwanisa kuzvifilira vega form online. Form redu rinowanikwa paiyo website yedu. Vanongofila madetails avari kuda anenge achidiwa kuiswa paform, and then kana information yavo yasvika kusaidi kwedu tinova contacta tavasendera meseji yekuzoni taiwana information yenyu tichicommunicata navo kuti process yacho iri kufamba sei. But kana vachida kuzviitira vega vanoenda pawebsite, but kana vachida kubatsirwa sevanyatsonzwisisa vanotora simacontact number pawebsite or vanotisendera email. Then one of our self consultants anovafonera back or kuvaemailera back onyatsotsanangura kuti tinofamba sei kwavari.
Ndoda kutarisawo kuti imi munosiyana papi nevamwe vagara variko, chinoita kuti vanhu vati isu takuda kuenda uku tibve uku chii?
Tinosiyana ndechekuti iri kupa vanhu ivava vari mhiri mukana yekuti vabhadhare hama dzavo dziri kuZimbabwe ivo vari kwavari. Nekuti neyekusenda mari kunzi unogona kunzi ndarwara nditumire $100 iri kudiwa nadokta, munorega kushandisa mari iyoyo kuna dokta or kuzi mutenda mari yemedication or iye kutotumira mari asabhadhare medical aid. Theni munongozivawo zvinoitika nemari, vanhu vanogona kushandisa mari for zvimwe zvinhu. Theni kana munhu azorwara kofuya futi nyaya dzekuti parikudiwa mari chiii. So Diaspora Med inopa mukana yekuti vanhu vari kumhiri vanongokwanisa kungobhadhara direct kune medical aid kwavhoidha nyaya dzinozobuda buda kuti mari yakazoshanda and all. Uye zvenyaya dzemaaid restrictions, sezvamuri kuona mamwe mamedical aid achatore vanhu vati kurei vamunoti mapension years. So Diaspora Med inokwanisa kutora vanhu ivavo vezera rati kurei.
Vanoda kunzwa zvizhinji, vanoda kuzokutsvagai, vanoda kukuteverera nevane mibvunzo vonanga kupi?
So vane mibvunzo vanhu vanoda kutiteverera munokwanisa kutisendera email info@diasporamed.com. Murangosenda email ine macontact details enyu, tinokwanisa iko kufonerai back oko kusenderai WhatsApp whatever zvinokuitirai imimi zviri nyore kwamuri. Kana vachida vanondibata pa +27 655 980 375 ndo WhatsApp number yavanokwanisa kundibata kana paine vari interested vada kuregestera hama dzavo or vane mamwe maquestions avari kuda kubvunza.
Tinotenda Evans anga achitaura naamai Ruvimbo Nyembe vari parunare muSouth Africa. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namufundisi Richard Moyo pamusoro pedambudziko rezvinodhaka ravanoti vari kuona richipindwa nevana zvikuru vezvikoro zvepamusoro vari muSouth Africa pamwe nekumusha.
Nauye kutawa kwa zine daka idambu ziko wombezi kukwa zundu. Na kutawura nena o iya daka wona nena yato garati wona ino nisatisi ino sirivisa. Kuona vana vechikoro vanenge vakatumirwa kuzvikoro kuzodzidza kuma university pamusoro soro kana kuzodzidza mune zvimwe zvikoro munga munyika ine yatiri kana nekuZimbabwe kana nedzimwe nyika vidwe mwari dai akabatsira vana nokuti vana kana vachinge vasvika munyika dzatiri dzino kuzodzidza vanotanga kutsangana nemafriends akasiyana siyana nokupinda makasiyana siyana vopesera vamo zvinodhaka vopesera vakuti vabereki vachivatumira mari dziya dzekudya kana dzekubhadhara marendi vanopesera vakutenga futi zvinodhaka nadzo vopesera vakugara mumastreet vakunonga mapepa vachitengesa vachiita zvemadrugs.
Saka imise mufundisi muri kubata sei nyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka nevana vanenge vayauya kana kuSouth Africa ikoko vachiti vari kunangana nenyaya yedzidzo asi vopesera vapinda mune zvinodhaka?
Samufundisi semugari wecommunity yandinogara, nauye kutorwa kwezvinodhakwa inotirwadza, inotishungurudza nokuti usiona munhu akutora zvinodhaka unoona ari munhu asisina future, ari munhu avane rimwe dambudziko. Saka tinozama zvikuru nepatinogona napo kudzidzisa nokuyambira vechidiki ivava kuti vasagona kupinda mune zvinodhaka, kana kuti nevarume vakuru nanabana naamai, nekuti dzimwe dzimba dzaparara varume vakuru kana pero zvinopesera kutengesa midziyo, kutengesa zvose nevanawo ndizvozvo. Saka tinozama nepatinogona napo, uye futi nenyika ino pachayo iri kuzama pose pose, kana nyika dziri kuzama. Ndosaka makuru kuona makambeni akawanda akanga achiitawo zvinoitwa zvinodhaka, asi hazvina kukwana. Zvaifana kuti kuvafundisi vose vemakereke akasiyana siyana kunouya vana vezvikoro ngava vanodzidziswa mukati menzvimbo dzose dzingava dzekutandarira, ngavapote vachindodzidziswa kuti wako zvinodhaka kakaipa zvikuru, kuri kuuraya ramangwana, kuri kuuraya upenyu hwevanhu vazhinji. Saka tinongoda kukudai Mwari akanzwira ngoni akabatsira, uye futi nemuzvikoro zvifambe vana vachidzidziswa nenhaya yekutorwa kwezvinodhakara zvichigonekana, vachifamba nevakatora zvinodhaka vatori mazviri vachivaona kuti navo vasagona kupinda mazviri. Tinotenda.
Mati mamboitawo here tsvakurudzo yekuda kuona kuti zvii zviri kusunda kana kutuma vana ava kuti vange vachipinda mukutora zvinodhaka?
Tsvakurudzo yandakaona uye futi yandakanyanya kutarisisa zvikuru kuvana vanouya kuzodzidza muzvikoro zvepamusorosoro, dambudziko randakaona ndirekuti hatingati nzara kana kuti kudii, asi nyekuti vana ava vachinge vauya vanosangana nemamwe mafriends akaipa, kana kuti munzvimbo dzavanenge vachirenda kana dzavanenge vachigara kungawo kumalocation, ndogoti arega iti ndinoenda kulocation kwakachipa kana kurenda mutauni, vobva vasangana nemafriend akasiyana siyana vanenge vachipinda vachifara munzvimbo dzekutangarira. Ndoo munotangira matambudziko umomo, nemari dziya dzavanenge vachitumirwa navabereki mwedzi nemwedzi vopesera vakushandisa kutenga zvinodhaka. Kana vari vanasikana navo vanenge vakuda nevanhu vakuru, uye futi nevakomana vanenge vakuvashandisa kuvapa zvinodhaka. Saka rimwe rimwe dambudziko randakaona iroro.
Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri mufundisi moyo?
Vana vanofanira kurayirwa zvikuru, uye futi kana munhu achinge akuenda kuyunivhesiti ava munhu wakura, vasiyane munhu ari papuraimari level. Saka tinokurudzira zvikuru kuti vana ngavachenjere. Zvinosatsiti kuona vana vakauya kuzvikoro vamastreet kids vakufamba vasageza vachingotendera vanasikana achifamba nevakomana gumi, zvinopesera zvaadambudziko, vamwe vachizopesera vapuwa vana. Saka zvino zvinotitambudza izvozvo.
Iri dambudziko ramuri kuona muvanakomana chete here kana kuti muvanasikana chete, kana kuti idambudziko riri kusanganikwa naro nevana vese vangava vanakomana kana vanasikana?
Zvinhu izvi zviri kuitwa nevanakomana nevanasikana. Kana tarisa pamazera, tinogona kutanga pamazera epa16 years zvichikwira, vari kuita vose, asi vanhu vakanyanya kuwanda zvikuru vanakomana, ndo vakanyanya kuwanda zvikuru vari mazviri. Uye futiwo nevanasikanawo vakawandawo vari kutevera vari mazviri. Zvizvinhu zvinorwadza, zvinotambudza zvikuru izvozvo, zvinokanganisa ramangwana ravo, zvinotambudza zvikuru izvozvo. Saka dai Mwari akabatsira, nokuti zviri kukanganisa ramangwana remhuri yeZimbabwe neworld ino yose.
Zvinhu izvi zvaane nguva yakadii muchizviona zvichiitika mufundisi moyo?
Baba wakandimirira gaindira mashoko angu kupesira. Ndingati kubva mukati megore ra2013 taona vana vakawanda vachitanga kutora zvinodhaka nevakasiyana siyana vachiparara zvakanyanya kunyanya vana vechikomana.
Mufundisi Richard Moyo vari parunhare muSouth Africa neStudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vave netarisiro itsva yekuti zvimwe nguva zvikwata zvenyika zvingangodzorwa mumakundano enhabvu yepasi rose zvichitevera kushanya munyika svondo rino kwechikwata cheFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sangano rinotungamira nhabvu yepasi rose iri rakatumira chikwata chevanhu vatatu vanoti mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge, mukuru anoona nezvenhengo dzeFIFA muAfrica vaGelson Fernandes, pamwe nemutungamiri weCOSAFA vaArthur D. Amelda da Silva. Chikwata ichi chinonzi nevanoziva zviri kuitika chakaita misangano neveSports and Recreation Commission pamwe negurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kirsty Coventry, uye FIFA inonzi nevanoziva nezvenyaya iyi inogona kuburitsa gwaro rezvakabuda mumisangano yose iyi pamwe nechisungo chayo pakurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe nedzimwe nyika. VaFernandes navaDa Silva vakabuda munyika kare asi vaMudenge vanonzi vachiri muZimbabwe. Asi vakawanda vanotera mutambo uyu vari kurwadzikana kuti sei veFIFA ava vari kunonoka kudzosa zvikwata zvenyika munhabvu yepasi rose kubva zvavakatanga kuuya muZimbabwe vachiita misangano. Kushanya uku kwave kwechipiri FIFA ichiuya muZimbabwe asi pasina shanduko iripo apo Zimbabwe iri kuramba yakadzingwa munhabvu yepasi rose. Asi veFIFA vanotorokwidza nepese pavanogona napo kuti Zimbabwe itambe zvekare nevekune dzimwe nyika kutanga mu-2026 World Cup. Mutsigiri wenhabvu vaProsper Mashaya vanoti vari kufara kuti SRC neFIFA dzave kugara pasi kuti zvinhu zvenhabvu munyika zvifambe.
Totaridzira kuti Zimbabwe inofanira kupindo makundano kazi chakafara kuti vanhu FIFA kwauyo muno.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacopu vanoti FIFA yaifanira kutaura paimire vamiriri vayo vasati vabuda munyika.
Vanhu FIFA vari muno manija vachaifanira kunge vasiya vagadzirisa zvinhu kuti isu titambobhora muno.
Zvichakadaro mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi, Dynamos yaita mangange 0-0 neFC Platinum mutambo uyu watambirwa muBaba Field Stadium mumusha weDimbare kekutanga kubvira yavambwa muna 1963. Mutsigiri weDynamos vaFilosofi Nyaunde vanoti kutambira kuGweru kana kuBulawayo kunopawo mukana wekufara kuvatsigiri vechikwata ichi vari kunze kweHarare. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chiefs 2 Caps United 1, Yada 0 Herentals 2. Mitambo yamangwana yakamira seizvi: Highlanders vs Triangle, Greenfield vs Chicken Inn, Shesham vs Ngezi, Simba Bora vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoramba kuti munyika mune mhirizhonga, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachipomera bato reZanu PF kukonzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Prasidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.